Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu ndira 1 2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyedziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi chezuva rekutanga mugore ra 2021 tichikushuvirai kuti zuva iri ranga rakanaka chose kwamuri imi vateereri veStudio 7 ini ndini Rachel To ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi vanhu vakawanda vanoti vacherechedza zuva ranhasi vari mudzimba dzavo vasingapemberi zvine mutsindo kusvika kwegore idzva
tikuona kuti kunyanya patapinda muholiday umu manhamba evanhu vari kubatwa necoronavirus anyanyisisa kukwira uyewo tiri kuona kuti vanhu vazhinji vanenge vari kutora mitemo vachiedza kutevedzera mitemo yekuita kuti chirwere chisapararira vanhu vazhinji vakanga vavarayirwa
uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 horamba huchikwira munyika nhasi tichanzwa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pegore idzva iro ratanga nhasi Ii ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vanoti vacherechedza zuva ranhasi regore idzva vari mudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wemuHarare vaVictor Lovu vati makore ese vanosimboenda kumusha kuzororo regoredzva asi rwendo runovatamba zuva ranhasi vari pamba pavo vachiremekedza zvakataurwa nemapurisa kuti vanhu vasaungane vadlovhu vati gore rino vanotenda mwari zvakanyanya nekusabatwa nechirwere checovid-19 kusvika pari zvino
tinoda kutenda mwari nekutisitsa kwavatiita gore dzva gore rapera iri ranga riri gore ranga rakatiomera guru nekuda kwechirwere checovid-19 chakatora hama dzakawanda kwazvo saka tinongotendawo mwari kuti vatiyambutsa kuti tisvikewo 2021 mapurisa tatevedzerawo zvavakatitaurira kuti tisafambefambe tisaungane titevedzere macovid regulation saka ndo zvatangotevedzerawo
vadlovhu vatiwo pamusoro pecovid-19 gore rapera mari yanga iri shoma sezvo vakavhiringwa panyaya dzemabasa nekuda kwedenda iri mumwe mugari wemuHarare muzvare Michelle Chimwemwe vati munguva ino vanosi wanzoenda kunzvimbo dzinotandarirwa vachicherechedza zuva regoredzva asi rwendo runa havana kuita izvi nekuda kwechirwere checovid-19
Nekuda kwecovid-19 tatoona kuti tichirechedze zuva iri renyu yetiri padzimba dzedu nokuti tinoona tikazoenda uko kunotandarira vanhu totoona kuti hauzotuya anacho yakanda haana saka kutongovesefu tozvitira pamba
Mumwe mudzimai anorarama nekutengesa zvinhu kumufakose amai Francisca Sekanamo vatiwo nhasi bhizimusi ranga rakaderera zvichienzaniswa nemamwe makore sezvo panga paine vanhu vashoma vanga vachifamba amai Sekanamo vatiwo vachiri kuda kuona kuti zvinhu zvichange zvichifamba sei gore rino
totopanhasi vanhuvana kuwanda sezviri nani
Vamwe vagari vemuHarare vaudzawo Studio 7 kuti gore rino ruzha runosiita panosvika goredzva rwanga rwakaderera zvakanyanya. Asi mudzimwewo nzvimbo dzemafaro kunyanya kumusha wembare zvinonzi vanhu vakaungana zvakanyanya madeko zvisinei nekukwira kuri kuita chirwere checovid-19. Mapurisa akarambidza vanhu kupinda mumugwagwa vachiita ruzha nedzimotikari kurova mabhini kana kuputisa mafaya firecrackers pamwe nekuita magungano edzisvondo. Studio 7 haina kunzwa kumutauriri wemapurisa vaPaul Nyati kuti tinzwe kana paine vanhu vakasungwa munyika mushure mekutyora zvakatarwa nemapurisa nezuro sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kuita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose hwakasvika pazviuru gumi nezvitatu nemazana masere nemakumi matanhatu nevanomwe, kana kuti 13,867, zvichitevera kuwanikwa kwevamwe vanhu mazana maviri nemakumi mana nevaviri, kana kuti 242 vaine chirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vatatu vanonzi vakafa nechirwere ichi nezuro, izvo zvakasvitsawo uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pamazana matatu nemakumi matanhatu nevatatu, kana kuti 363. Vanhu vose vakawanikwa vaine chirwere ichi vanhu vagara vari munyika vasina nhoroondo yekubuda munyika. Pavanhu vakashaya nezuro, mumwe chete ndewe muHarare, mumwe ari wekumashonaland East, kuchitiwo mumwe chete ari wekumasvingo. Uwandu hwevanhu vapona kubva kuCOVID-19 munyika yose hwakasvika pazviuru gumi nechimwe nemazana maviri ane makumi mashanu, kana kuti 11,250, zvichitevera kupora kwevanhu makumi mapfumbamwe nevatanhatu, kana kuti 96 nezuro. Uwandu hwevanhu vachiri kurwara neCOVID-19 hwave zviuru zviviri nemazana maviri ane makumi mashanu nevana, kana kuti 2,254. Izvi zviri kuitika panguva iyo kwave nemhando itsva yeCOVID-19 iyo inonzi yakanyuka muSouth Africa nedzimwe nyika, uye ichinzi inotapuriranwa nekukasika kudarika mhando iripo pari zvino. Nyanzvi munyaya dzeutano uye vari chiremba Dr. Edgar Munatsi vanoti kubva pakatanga zoro rekisimusi, uwandu hwevanhu vave kubatwa nechirwere ichi hwakatanga zvakare kukwira, chinove chinhu chavanoti chinovhundutsa zvikuru, sezvo vazhinji vachiita sevasisina hanya nekuchengetedza nzira dzinodzivirira kupararira kwechirwere ichi. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tikuona kuti kunyanya patapinda muholiday umu manhamba evanhu vari kubatwa necoronavhairasi anyanyisisa kukwira, uyewo tiri kuona kuti vanhu vazhinji vanenge vari kutora mitemo vachiedza kuteedzera mitemo yekuita kuti chirwere chisapararira. Vanhu vazhinji vakanga vavarayirwa, vamwe tanga tichionawo mumapepanhau nemamwe mapikicha anenge achingotenderera kuti vanhu havachateedzeri zvekunzi social distancing kana zvekuhamba vakapfeka mamasiki. Vanhu vaakutovarayirwa sekuti coronavhairasi yakapera, asi chokwadi tinochiziva ndechekuti coronavhairasi ichiriko, ende tiri kuona kuti vanhu vari kushayika manhamba acho ari kuwanda zvakanyanya. Saka zvakakosha kuti vanhu varambe vachiteedzera mitemo.
Tiri kuona kuti vakawanda vevanhu vari kubatwa nechirwere ichi, kana kuti vari kuwanikwa vaine chirwere ichi mazuva ano, vanhu vari kunzi vakachitapurira munyika vasina nhoroondo yekubuda kunze kwenyika. Zvinorevei izvi, Dr. Munatsi?
Zvazvinoreva ndezvekuti nguva yapfuura iyi tainyanyonzwa kunzi vanhu vakanga vachishanya kubva kune dzimwe nyika, kunana South Africa, kunana UK zvakadaro, vatikanga tichiona vazhinji vachibatwa necoronavhairasi vachiiwana mukufamba. Asi chokwadi chaakuratidzika izvozvi ndechekuti chirwere chatekeshera chiri zere muvanhu, tisikati tiri kuona manhamba evanhu vasina havo kwavakamboshanya ari kuramba achikwira, kuratidza kuti chaakungototapukirana mukugara kwatakaita. Zvinoratidza kuti vanhu havafani kuita zvinyekenyeke nekuzvichengetedza kuti chisarambe chichitapukira, kugeza maoko nesipo kwakagara kuchitaurwa nemapazi ezveutano, kuchiisa social distancing, kupfeka mamasiki nenzira kwayo, kwete zvekupfeka masiki yakavhara muromo mhino iri panze, kana kupfeka mamasiki muchizoshandisa futi semahandkerchief zvimwe chete zvakangodaro, zvinoratidza kuti chirwere chiri muvanhu. Saka tiri kukurudzira kuti vanhu vasavarayira.
Tiri kuonawo kuti kune dzimwe nyika zvakaita seiko kuUK kana kuUnited Kingdom kwamuri ikoko nekuSouth Africa kuri kunzi kwane humwe utachiwana hutsva hwaakuwanikwa zvakare hweCOVID-19 nekufamba-famba kuri kuita vanhu. Zvii zvamungataurirawo vana veZimbabwe panyaya yechenjedzo naiyo strain itsva iri kunzi yawanikwai?
Hongu vacho mishonga strain ichairi kutaurwa yeCOVID-19 takaongororwa zvikaona kuti strain iyi inotapukirana zviri nyore chaizvo kudarika yanga yagara iripo kureva kuti kana panga pachibata vanhu vatatu pastrain yekare izvezvi pane pakubata vashanu kana kudarika saka ichi chinotamukira nokukasira saka zvakakosha kuti kana munhu anga achizama kuzvidzivirira izvozvi takufanira kutonyanya chaizvo kuteedzera mitemo
kune vamwe vari kuti dai hurumende yatora zvakare matanho ekudzosa lockdown imi munotiwo
mashoko ekuti dai hurumende yatora matanho ekudzosa imwe lockdown vajonga tinongotaura zvataisi kutaura kuti matanho iwayo neimwe nguva anogona kunge ariwo ega anoita kuti chirwere chisarambe chichitapukira kuti uyezve kuchengetedza utano hwevanhu asi tinenge tichikurudzira hurumende zvakare zvekuti ione zvaingaite kuvanhu vazhinji vanotambudzika vanhu vazhinji vanoita mabasa emaoko vasina kubatirwa zvitupa kumakambani kuti vorarama sei munguva idzodzo
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Edgar Munatsi vachitaura vari parunhare vari kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanonzi vakati kanzuro yeHarare iferefetwe zvakadzama mafambisiro ayanga achiita basa senzira rekufugunura uhori hunonzi nehurumende wanga uchiitika mukanzuro iyi kwenguva yakareba. Izvi zvinonzi ndizvo zvakasvitsawo pakusungwa kwevaimbove meya weguta iri vaHebert Gomba pamwe nevanga vari meya vakambomiswa basa vaJacob Mafume. Munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC Alliance vaCecil Zvidzai vanoti huori mukanzuru yeHarare huri kutobva kuvanhu vakagadzwa nehurumende vari muLocal Government Board kwete kubva kunhengo dzeMDC Alliance. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Isu sebato reMDC Alliance tinozikamwa tichiti isu hatiwirirani neuori zvachose. Pose patinosangana neuori tinohushandira kusvika hwapera. VaMunangagwa kana vachiti vanotsvaka uori musito Harare, haiwa ngavaende vanohutsvaka. Asi vachabuda nechokwadi chokuziva kuti uori huri kubva kuvanhu vavo vari mukati mesito Harare imomo. Kune madirectors, kune mataun clerk, ndivo vanhu vavakagadza ivo neinonzi local government board. Inogadzwa nehurumende and local government board iyoyo ndiyo inoappointa mataun clerk namadirectors. Saka ngavaende, asi ngatitange tabvumirana kuti vazive kuti mataun clerk vanhu vezano, madirectors vanhu vavo. Saka tichanohubata, kana tahubata saizvozvo, kana vakanyatsohutarisa vakahubata, vanofanirwa kukwanisa kuzobuda pachena kuti tahuwana uori huya huri muno medu muzano. Ndo zvandingangotaura panyaya yeuori ihwohwo.
Asi kanyaya yekunzi mumakanzuro mune uori vaZvidzai haisi kubva kuhurumende chete kana kuzano PF, asiwo kana vagari vari kupomerawo kanzuro uori, imiwo zvii zvamuri kuita sebato?
Isu sebato tinozikamwa tichidhila neuori ruthlessly kana tahuwana. Ava vanozikamwa nekutora nguruve oisa lipstick ofunga kuti musikana akanaka. Vachaenda kunotsvaga vagobuda namareports asi hapana chinokwanisa kushandwa pachiri kana vazoona kuti nyaya dzeland kunyanya zvinopinda mugango rezanu PF ndivo vanhu vari kubaland. Tinozviziva vana Harare Airport Road $80 million ichibhadharwa neland yeHarare.
Saka mune mamwe matanho here amuchatora panyaya iyoyi?
Isu seMDC Alliance tasungwa mbira dzakondo. Zano iri kuita zvokuti kana muchida kubata hove bvonyoko dzaimvura. So vari kuda kuba zvinohlisa nokugadza makomishen. Ndo zvavanoda kuita. Nguva dzose ukaona vachigadza komishen haisi nyaya yekutsvaka kugadzurudza matongegwe edunhu. Vanenge vachitsvaga zhira dzokuti vangawana mari sei dzinobva kumawater treatment chemicals pasina akatarisa. Vachaona mari dzinobva kumatenda pasina akatarisa. Vachaona mari dzinobva mumotora land pasina akatarisa. Ndo zviri kutsvagwa nezano izvozvo. Isu makanzuras edu ose akapera kudzingwa. Saka hakuchina inonzi oversight musiti Harare.
Avo vanga vari munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC Alliance vaCecil Zvidzai vachitaura vari parunhare vari kuGweru na Jonga Kandemiri we Studio 7. Mutungamiri wa America va Donald Trump vakadzoka nezuro kumuzinda wavo weWhite House muWashington DC vachibva kumba kwavo kuFlorida uko vanga vaenda kuzororo. VaTrump vanonzi vakadimburira zororo ravo panzira sezvo vari kuda kukurudzira bato ravo pamwe nevatsigiri vavo avo vari kuronga kuratidzira musi wa 6 ndira muWashington DC vachiti nyika isatambire zvakabuda musarudzo dzemusi wa 3 mbudzi. Kuratidzira uku kuri kutariserwa kuitwa musi wa 6 ndira apo matare eHouse of Representatives neSenate achasangana kuti atambire kana kusatambira zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Vakasarudzwa semutungamiri mutsva weAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kutora mhiko musi wa 20 ndira. Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongero wenyika uye vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance mudunhu reNorth America vazvidzai ruzvidzo avo vanoti havaone vaTrump vachibudirira.
Ichokwadi tiri kuona kuti vaTrump vadzoka kuDC vaine chinangwa chekuti varambe vachikwikwidza kuti vave ndivo vanonzi vakahwina, but vanhu vakasarudza vakati vanoda vaBiden. Maconfirmations akaitwa zvese zviri kufamba iyo court chaiyo inova ndiyo Supreme Court yemunomu yakati kwete inapi yavo hapana chainobatsira. Saka ndikungoona munhu akungotanda nyadzi kuti hapana, sezvo ari akataura zvakawanda chaizvo before the election kuti ndakadyiwa naBiden ndinobuda muno munyika, handingambodyiwa naBiden, ini zvinhu zvinoitika. But kana uchinge wazodyiwa manje unenge wakunyara kuti zvinondoti chii. Right now I think it's just a lonely person or child waiter say.
Asi kaAmerica inyika yemutemo, pane chakaipa here kuti vaTrump vaende kumatare kana vasiri kugutsikana nezvakabuda musarudzo?
Ichokwadi, yes, it is right kuti kana uchinge wadyiwa unofanira kuita appeal. Zvino appeal yake akaita, he did it kubvira kumakotsi ekuzasi uku achiita anu handina kudyiwa, handina kudyiwa, kusvika zvasvika kuSupreme Court. Saka pari zvino iye nofunga nechemwoyo akutozviziva kuti ndakadyiwa. But chandiri kutaura ndechekuti inyadzi dzakuita kuti aramba achingopusha zvaari kuita izvi. Munhu aapushwa to the end, apushwawo futi to the end, saka ari kushaya kuti woita sei. But then now regedzai tione kuti zvinopera sei, but ndoona achibudirira.
Asi hamuzoonewo here pachiita mhirizhonga seyataona ichiitika pose pari kuratidzira vatsigiri vavaTrump vanopedzisira vakurwisana nevatsigiri vavaBiden muWashington DC? Hazvizoitike zvakare here zvimusi wa 6 ndira?
Makatarisa masapoters ake, ndingangoti kuti masapoters ake akamira sei vanhu vemhirizhonga, and vazhinji vacho ndingangoti maextremist aya kuti vanhu vanoti izvo vanoita chandagwinyira. I know kuti vamwe vacho ndo vari kumupusha kuti ramba uchienda kumakotsi, ramba uchiramba kuti handina kudyiwa. But I know kuti the army yemunomu, the police yemunomu haisapoti izvo zvinosapota zvinenge zviripo. They are not partisan sezvekumusha kwedu. Saka I know the law enforcement agents were ready for him.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance mudunhu reNorth America vazvidzai ruzvidzo vachitaura vari parunhare vari kuOhio kuno kuAmerica na Blessing Zulu weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weCameroon vaPaul Biya vanoti mushandira pamwe mutsva pakati pemauto neveruzhinji wabatsira zvikuru mukuunza runyararo munzvimbo dzinotaurwa rurimi rwechirungu munyika iyi. vabia vakataura mashoko aya muurongwa hwavo hwekutura mashoko ekupera kwegore nezuro maneru. Vakare mara vanoti hurumende inofanirwa kutora matano ekupedza kumbunyikidzwa kwekodzero dzavo munharaunda dzavanogara. Safari Njema anoti panyaya inotevera.
Mumwe mudzidzi wezvemabhizinesi paRare Polytechnic Muzvare Tinotenda Gweshengwe, avo vakare mara vanoti vakare mara vakawanda vari kusangana nematambudziko ekumbunyikidzwa kwekodzero dzavo.
Munhukadzi akaremara akarorwa nemurume asina kuremara, kana kuti even murume kana kuti arore munhu asina kuremara, hama zhinji hadziwanza kuzvitambira. Kana atori mukadzi vanotopopota endapo vatorambanisa vanhu, even murume chaiye kuti atowana mukadzi ari ebobodhed zvinogona kunetsa kwoze vane vachiti haana zvaanokwanisa kuita.
Mashoko amuzvari Gweshengwe anotsigirwana amai Naspa Manyau, avo vakaremarawo zvekare.
Mashoko acho anotaurwa ekudzikisirana pasi. Vamwe vakati akatsvigirei chirema, vamwe vakati chirema chanhingi mazochiona here chaendepi, vamwe vakati hanzwe tsitsi here, fanga vakazoonekwa wazvitakura. Vamwe vanoti munhu akaitisa munhu uyu pamuviri hanzwe tsitsi here, because most people vanofunga kuti munhu akaremara aite zvebonde.
Mutungamiri wesangano revakaremara reNational Council of Disabled Persons of Zimbabwe, amai Farai Cherera, vanoti dambudziko rekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhukadzi vakaremara rakakura zvikuru.
Ndingati ivo vanhu vacaregivers vanobetsera vanhu vakaremara vazhinji ndivo vanhu vanowanika vachaita mhirizhonga. Unodzvinyirirwa kunzi ukanotaura chete handichazokwanisa kuti ndikuchengete. Vamwe ndiana baba, vamwe ndiana sekuru, vamwe ihanzvadzi.
Amai Cherera vanoti hurumende inofanirwa kutungamira mukutsvaga nzira yekupedza matambudziko anosangana nevakaremara.
Dai panga pavaitirwa maawareness campaign, vagona kusimuka voga kuzvitaurira uye kudzidziswa nzira dzokuzvidzivirira, uye kuti vasatye, vasimbe, vaburise nyaya idzi pachena. Mhosva hairovi.
Gurukota rinoona nezvemagariro akanaka evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti pane mutemo wakanangana nekuchengetedza kodzero dzevakaremara uri kuvandudzwa.
Zvinofanira kuitika kuvanhu vasingabate vanhu vanorarama neurema zvakanaka, vanobata chibharo, vanovakanganisa nenzira dzakasiyana-siyana, kana kutuka, kushungurudza nemashoko nemabatirwo. Zvese izvozvo zvinofanira kuti zvibude zvakakwana mumutemo iwoyo.
Vamavhima vanoti bazi ravo rakaparura chirongwa chekudzidzisa veruzhinji mumadhorobha nemumaruwa pamusoro pekodzero dzevakaremara seimwe nzira yekuderedza dambudziko remhirizhonga radai kutekeshera pasi rese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Sezvo tapinda mugore idzva kudai, regai timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7.
Magadini uko pana mukoma Blessing Zulu nana mukoma Jonga akandimire totiri sei new year gore dzamakaripinda here muri vapenyu. Ndada kumhorosawo hama dzangu dzekuchiredzidzo rekwamuganji, ndinovaforosa nemufaro mukuru. Ndomhoresa vana baba Abel muganji kana kwahove futi. Tinovamhoresa vana baba Abel, vana mai Abel, vana munashe muganji, vana baba Isaac muganji. Ndovamhoresa vese nekwamateveke nekwamuvandiri, vana baba Mo. Ndinoitwa chedza muganji, ndini mwana wavo. Ndini mwana wavo, havadozivi kwandiri zvezvi. Ndiri kuno kuSouth Africa.
Mamuka sei vashamarari veStudio 7, vana mukoma Kandemiri nevamwe vose. Ndinoda kutenda basa rose ramakatibatira muholiday ino, tichikukorokotedzai nokuchengetwa kwamakaitwa naMwari kuti mupinde 2021. Tinoti Mwari vave nesu munyasha. Ndinoitwa Goodwill chinogurei ndinoda kurokotedzawo hama dzangu dziri kwamutoko kwacharehwa kwachindenga dzose dzekwachinogurei nedziri kwamurehwa kuzumba maramba pfungwe kunonzi kwachipfunde muzumba vana chinogurei vana Joel vana Admaya nevamwe vose vari mamutoko imomo vana Raidon chinogurei nasimbai chinogurei vana Denga chinogurei nanamai Josi namai Blessing vana Mnesu chinogurei namadzikoma angu vana mukoma Admon vana mukoma Newton ndoda kuti nditende kuti Mwari vatichengeta raramai muna Mwari tirambe takashinga tichirwisana nechirwere chadai kutekeshera ndini wenyu Goodwill chinogurei ndiri muno muJoburg South Africa
akadi mhuri yeZimbabwe makadi ndinokwazisa vashamarari vose ndechiti aiwa makadi iko ini ndinosimba chaizvo ndiri kuno kuPretoria ndini piano spanunure ndoda kukwazisa mhuri yekwamanunure yose ndichiti hepi hepi new year vanhu vamwari tinotenda mwari watipinza mugore idzva nokwazisawo zvekare sekuru vangu vamazvimba kubhikita uko nemudzimai wangu mai lavhu nana mbuya lavhu nevanin'ina vangu vose nevose vanondiziva ndichiti hepi hepi new year
Pastudio 7 apa ndinokuchingamidzai nemufaro mukuru ndichiti makasimba here ini ndinoitwa Kulumani Sukumani paboera apo ndangoti zvangu ndingofarise hama neshamwari vanondiziya ndichiti makadiko tiripo zvedu paCape Town hatina kukwanisa kuende kumusha but kumhuri yekwangu ndinoti mufaro kuti tipinde mugore idzva hama neshamwari komadhanonoka wandapo dai zvaibvira maimbondiridzira ukasomuka macheso kekuti makandidana ndikasauyako ndisina mari kamacheso
muchirongwa chelive talk na 8 pm tiri kutarisa zuva ranhasi regore idzva pamwe nezviri kuitika munyika Pera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanhu vakawanda vanoti vacheretedza zuva ranhasi vari mudzimba dzavo vasingapemberi zvine mutsindo kusvika kwegore idzva. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 horamba huchikwira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pedambudziko reCOVID-19. Ndinoti murare zvakanaka vatsigiri veStudio 7 pasi rose kwese kwamuri.